Gator champion.
Gator, you did tumble when I wore. She no tumble, my tumble thing a soda. As a mumma music got your Buddha. Taita fembera kubora. Ukati wona zvedu zvakatora. Ukati wona zvedu takaora. Takageza chidembo tazora. Papatani unoona uri nora. Vombo vamwe takarerwa nemubora. Asi hazvizoti tadzise kupaula. Isu takapiwa muromo wekushaura. Pageto tisuka makingi acho nemaqueen. Atibvume defeat tinotabuda newin. A heavyweight tinotafira mumuring. Zvakazarurwaka. Every ghetto youth is a star.
Nyangwe zvinhu zvakaoma sei handibire munhu nekuti mubayiro wechiverufu.
Life iri rough vanhu vari rough sometimes unogona kutadza kutenga lofia. Mogo chaye ugokumbira mapafu but ziva pakupera kweusiku rinobuda zuva. Zuva richafamba rikumirire koshesa nguva. Koshesa nguva aichitwa kuenda kwemazuva. Kuenda kwemazuva auzozvikwanisa wava muguva. Saka ndiyo nguva yekubluma panyika ruva. Vana vangu ndivo vandinonofira. Basa rangu nyadonge wandobadise. Uri yangu ndiyo yandinomukira. Mwari wangu I come to you, hear me, I pray.
Yeah. And the ghetto champion I represent for every ghetto youth. Away, I'm a ting.